Maita enyu amanevho, Ishe vakuropafadzei zvikuru.
Good evening, friends. It's a grand privilege to be back here in this building
uye,
again tonight.
Manhero akanaka shamwari. Mukana mukuru zvakare manhero ano uye tichinzwa hupo husingambokundike hwaishe wedu sezvavakapa vimbiso. Uye zvino, ndinoziva kuti vazhinji venyu masara nokuda kwemharidzo duku manhero ano. Izvo zvandinotenda zvikuru kwazvo. Uye vazhinji venyu munofanira kuchikaira kure zvakare manhero ano kuti musvike kumba. Vamwe mabuda mumahotera enyu sekunzwisisa kwandaita. Uye tichaedza kuti tisakuchengetai kwenguva refu, saka ndicho chikonzero tauya nekukurumidza, kuti tigokurumidza kubva. Uye zvino, tichadaro nekukurumidza kwandingagona ndichazivisa patinenge tava kuda kutanga, ndafonerwa masikati ano, ndichiziva patichazotanga pamabhuku aya kana zvitsauko izvi. Uye ndinofunga kana Ishe vachitendera ndinoda kutora nguva inotevera yatinotanga pazvisimbiso zvinomwe zvazvakazarurwa nezvisimbiso zvinomwe zvepanyama. Uye zvino kana tikapedza nenguva totora zvisimbiso zvinomwe zviri seri kwebhuku maona. Zvino zvinogona kutora nguva yakati kuti munoona. Pane zvisimbiso zvinomwe zvakazarurwa, pane matenda manomwe, hwamanda nomwe, zvinomwe zvose izvozvo. Zvino zvisimbiso izvozvo tinogona kuzvitora kutanga, asi zvino kuseri kwebhuku rakanamwa nezvisimbiso zvinomwe. Dhanieri akanzwa manzwi kutinhira uye akarambidzwa kuzvinyora. Johani akarambidzwa kuzvinyora. Asi rakanga rakanamwa kuseri kwebhuku, ndiko kuti mushure mekunge zvakavanzika zvese zvebhuku zvapiwa nekuzarurwa. Munocherechedza Dhanieri akati ipapo, zvakavanzika mumazuva emanzwi aya, chakavanzika chamwari chinofanira kubhedhenurwa nenguva iyoyo. Munoona, chakavanzika, chokuti mwari ndiani, kuti vakaitwa nyama sei, zvinhu zvose izvi zvinofanira kunge zvabhedhenurwa panguva iyoyo. Uye ipapo tagadzirira zvisimbiso zvinomwe zviri kuseri kwebhuku. Izvo zvisina kana kuzarurirwa kumunhu, zvisina kana kumbonyorwa mubhaibheri, asi zvinofanira kunyatsoenderana chaizvo izvo nebhaibheri rose, uye ndinofunga kuti chichava chinhu chikuru. Saka zvino tichaedza kukurumidza kuti tipedze. Tinotenda mumwe nemumwe wenyu nekuda kwemutsa wenyu neuvepo hwenyu nezvose zvamakaita. Tinokutendai zvikuru. Uye zvino ndiri kuvimba kuti hatichakuchengetei kwenguva yakarebesa manheru ano, nekuti mune mwoyo murefu kugara kumira. Mudzimai wangu ati kumashure uko, anga achitaura nezvemanheru apfuura, akati, ndakaona madzimai aitoveva femu akamira ipapo, uye zvipfeko zvavo zvakanyorova, vakamira ipapo vachingotora shoko rose. Ndicho chikonzero ndichifarira kugara pasi pechizoro chemweya mutsvene, kuti paunobuda unenge uchiudza vanhu ivavo chokwadi chakatendeka, unoona, uye pasina chimwe chinhu kunze kwechokwadi, uyezve vanogona kuzembera pachiri, uye zvinenge zvakanaka. Zvino, ndinoda kukukumbira regerero kwenguva shoma. Ndati kurumidzei kubuda mangwanani ano, uye tepi yakadzimwa panguva ino, uye ndiri muchinguva chandinoudza vanorekodha nguva yekubatidza tepi. Ndinoda kupedzisa kuverenga nenhenda shure maminitsi mashanu ayo ndisati ndaenda. Ndakanganwa ndokuenda hangu, ndazongobatikana mangwanani ano kusvikira ndazongobuda ndisina chandataura nezvazvo. Asi ndaita sekukusiyai kuverenga nenhenda shure chaiva chii? Maona, ndinoziva kuti tiri mukuverenga nenhenda shure, asi chii chinonzi kuverenga nenhenda shure? Maona, kana usingazive kuti kuverenga nenhenda shure chii, saka unenge wakaita sekuvhiringika. Uye saka ndinoda kuzviburitsa chete, uye ndoedza kuva mumatauriro mamwe chete andanga ndiri kuti ndipedzise tepi izvi, kuitira kuti tepi ibude, kuverenga nenhenda shure. Zvino, imi mose muchandiregererawo kwechinguvana, uye ndinoda kupedzisa tepi iyoyo. Muchazviita here kwechinguvana? Tobva tatanga pane imwe. Saka zvino matepi rekodha, kana mungadaro, batidzai tepi yenyu zvino. Hama Branham vanotsanangura mundima 4 kusvika 5 kuti vakaisa chikamu ichi chisipo mumaridzo yavo yemangwanani nemusoro wekuti kuverenga nenhenda shure, sendima 106 kusvika 111.
From different places, and we've had a great time in the last 3 months.
Tichangouya kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana, uye takava nenguva yakanaka mumharidzo nhatu dzapfuura dzekutaura pamusoro pechidzidzo chedzidziso dzakasiyana nezvimwe zvakadaro zvatakaunza.
I just remember
ndinongwarangarira kuti panguva ino ndichaisa kanzvimbo kadiki imomo imi vanhu vari patepi kuti muchinje pamatepi enyu ndichakuudzai pekugadzirira kubatidza zvakanaka zvino ndinofanira kutarisa izvi zvinoita sekunge chitsama chetsika dzakagadzirwa asi vakomana ava vanofanira kuwana tepi uye havagone kuita kuti inge yakavhiringidzwa kana vakadaro vanhu kunze uko havazoinzwisise saka tinofanira kuzvitora nenzira iyi uye kana mumwe munhu akangobuda mukamuri wondizivisawo ipapo junior pavanenge vagadzirira kuti matepi achinjaniswe ndinokutendai zvikuru shamwari ndinoti zvakare nokuda kwemutsa wenyu wose uye nezvose zvakanaka tagadzirira zvino munogona henyu kuabatidza ishe vakuropafadzei tinofara kuva muno mutabhanakeri zvakare manheru ano nzvimbo yakazarisa nevanhu vazhinji vakamirapo zvakare manheru ano nemazuva matatu eku kana kuti neshumiro dzakaitwa katatu ndinoda kuti kana ani zvake anoteerera tepi iyi kuti anga ade kudzoka kuzotora tepi yane zuro manheru woinzvera mumba mako ndicho chinhano chazvino cheshumiro yandakapiwa nashe kunyanya ndinoda kuti vashumiri vainzwe ndisati ndashanyira machechi avo uye nekuuya mudzimba dzavo zvino ndinoda kuti vaiwane zvino mangwanani ano tataura pamusoro pechidzidzo chekuverenga nenhendashure chechi yagadzirira kuenda uye zvino manheru ano mwari vachitendera tiri kutaura pamusoro pechidzidzo chemuupo hwavo uye tinotenda mwari sei nemukana wekuti tinokwanisa kuuya muupo hwavo asi chekutanga ndinoshuva kuti mose muvhure neni mumabhaibheri enyu kuna muprofita Isaya chitsauko 6 chemuprofita Isaya tese tinoziva kuti Isaya aive muprofita mukuru uye mumwe wevaprofita vakuru venguva yake akagumisa upenyu hwake nekuchekwa-chekwa nemasaha kuti ave chapupu seuyo anofira kutenda kusimba ramwari samasimba mubhuku raIsaya chitsauko 6 ndinotangira pandima 5 kuverenga zvino ndakati ndine nhamo nokuti zvichida nditange nendima 1 ndiregererewo kuchinguvana ngatitangirei pandima 1 uye toverenga tichidzika kusvika nechepandima 8 mugore rokufa kwamambo Uziya ndakaona ishe agere pachigaro choushe chirefu chakakwirira uye mipendero yenguo dzake yakazadza temberi kumusoro kwacho kwakanga kumire maserafimu imwe neimwe iine mapapiro matanhatu namaviri yakafukidza chiso chayo namaviri yakafukidza tsoka dzayo uye namaviri yakanga ichibhururuka nawo zvino imwe yakadanidzira kune imwe ichiti mutsvene 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 iye Jehovha Mwari wehondo uye nyika yose izere nokubwinya kwake uye zvigwatidziro zvemukova zvikazununguka nezwi rowakanga achidana zvinoimba ikazadzwa noutsi ipapo ndikati ndine nhamo nokuti ndoparara nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina uye ndigere pakati pavanhu vemiromo ine tsvina nekuti meso angu aona mambo Jehovha wehondo ipapo imwe maserafimu yakabhururukira kwandiri yakabata zimbe rinopfuta muruoko rwayo rayakanga yatora nembato kubva paaritari ndokuriisa pamuromo wangu uye ikati tarira iri ragumura miromo yako uye kusarurama kwako kwabviswa uye zvivi zvako zvacheneswa zvakare ndakanzwa izwi rashe richiti ndianiko wandingatuma uye ndiani angatiendera ipapo ndikati ndiri pano hangu nditumei dai ishe varopafadza shoko rangu ndinofunga kuti igwaro rinonyatsobata zvakadzama tinoona kuti muupo hwamwari vanhu vanozvicherechedza kuti vatadzi tinogona kunzwa zvakaisvonaka patinenge tiri kunze kunzvimbo dzakasiyana uye tichinzwa sekuti tiri vanhu vakaisvonaka asi kana tikambopinda muupo hwamwari tinobva taona kuti tiri vanhu vaduku zvakadini. Ndakamira kasiri kare neshamwari yangu yandakava nemukana wakanaka wekutungamirira kuna Kristu, Bert Cole, kumusoro kuNew Hampshire, mumwe wandinovhima naye. Takanga takamira pedyo nemapopoma eCold Brook kumusoro kuAdirondack, uye akanga ari mapopoma makuru kwazvo. Ndakaenda nemhuri yangu gore rakapera kumusoro ikoko kuti vaone kuseriseri tabva munzira unofanirwa kukwira makomo kuti usvike kwaari. Uye patakaona mvura iya yebruu negirini ichiwodzvoka nesimba guru rakadaro kubva makomo uye ichiyerera zvine simba ichidzika nepamusoro pematombo, Beta akamira ipapo ndokunditarisa iye ndokuti, "Vakomana Billy, zvinoita kuti munhu anzwe kuva mudiki kudai." Akayera chinenge chikamu chimwe chete kubva muzvina cheinji pazvigunwe zvake. Ini ndikati, "Ndizvozvo Bert, zvino ndizvozvoga zvaaiziva zvokupinda muupo hwaMwari, kuona zvisikwa zvavo." Handizive murume akanyora muri mukuru kana asina kutarisa kumusoro humwe usiku ndokutarisa nyeredzi kuti dziri kure kure zvakadini. Mwedzi mishoma yapfuura, hama Fred, hama Hood neni takanga takamira nahama McAnally kunze mugwenga reArizona. Takanga tichiera tichiedza nyeredzi imwe kuti yaive pedyo zvakadini imwe, uye dziri kure nemamiriyoni nemabhiriyoni nemamaera, dzaisataridzika kupfuura chikamu chimwe chete kubva muzvina cheinji kubva kune imwe. Zvino tinotanga kufunga maererano neumbo hwesainzi hweizvozvo. Nyeredzi idzodzo pamwe dzitori kure nekuresa imwe kubva kune imwe kupfuura zvatiri nadzo. Munoona zvazviri? Zvino tinocherechedza kuti tiri vadiki zvakadini patinocherechedza kuti vakuru zvakadini, uye kuti taswedera pedyo zvakadini pakuuya kuupo hwavo. Neimwewo nzira, zvakagara zvichikandira runziro huru pavanhu kuuya muupo hwaMwari. Ndakaona nguva mushumiro yangu apo waiona upo hwaMwari huchiuya munzvimbo yokuti waiunza munhu kumusoro uye hongobhedhenura upenyu kwavari, uye wodana zvivi zvavo zvemarudzi ose emaitiro ehunzenza, uye hwounza rumwe runyararo rutsvene rwakadaro pakati pevanhu kusvikira vaibuda mumutsara wokunamatirwa vasati vambouya kumusoro kuzonamatirwa, vomhanyira kuaritari uye vogadzirisana naMwari vasati vauya muupo hwavo. Munoona, pane chimwe chinhu pamusoro pekuuya muupo hwaMwari chinoita kuti zvinhu zviitike. Ndakaona vanhu vakarara panhoo nemastirecha usiku huya zasi uko kuMexico, apo mwana mudiki uya akafa akarara pasi pegumbeze, uyo akaunzwa naamai vadiki vechiSpanish kana kuti amai vadiki vekuMexico waro wavakaunza. Pavakaona zviuru zvizhinji zvevanhu ivavo, pavakaona zvichida zviuru makumi mashanu kana makumi manomwe nemashanu zvakaungana pamusangano mumwe chete, pavakaona kamwana kadiki kaya kakafa kachidzoka kuupenyu, vakadzi vakafenda, vanhu vakakanda maoko avo mudenga vachidanidzira sei, vakacherechedza kuti munhu wenyama haigona kuita izvozvo, kuti vaive muupo hwaMwari samasimba, uye zvakaita kuti chimwe chinhu chiitike. Ndakava nemukana wakanaka wokunzwa varume vane umwari vachitaura. Zvakanzi imwe nguva nezvaCharles Finney, muchinda mudikidiki asina kumborema zvinodarika mapaunzi angaita 110, asi akanga aine nzira yekutaura zvine simba kusvikira akanga achiedza mafambiro eruzha rimwe zuva muchivakwa. Vakanga vasina muchina unokwidza izwi panguva iyoyo. Zvino pakanga paine mumwe murume aigadzira kumusoro mubharikoni kana kuti kumusoro mudenga renzvimbo. Zvino akanzwa murume achipinda, saka haana kuziva kuti ndivanani, akangoramba akanyarara. Zvino vafini vaive vachizoedza mafambiro eruzha. Mushure mekugara nguva yakawanda mumunamato kuitira rumutsiro irworwo rwavaizova narwo, vakaedza izwi ravo kuti vaone kuti raizofamba sei. Vakaverevedza nekuchimbidza ndokuenda papurupiti ndokuti, "Tendeuka kana kuti woparara." Zvino vakazvitaura nerimwe simba, simba guru, mushure mekuve pasi pechizoro chaMwari, kusvikira murume adonha kubva pamusoro pebharikoni achidzika kuenda pasi, kana kubva pamusoro pechivako achienda pasi. Akaparidza vhangeri nenzira yekuti akamira muBoston, Massachusetts, pane kahwindo kadiki kakabudikira pamadziro, nokuti kwakanga kusina chechi yaigona kukwana chaunga chake. Akamira ipapo nerimwe simba guru ndokuparidza nzvimbo yegehena zvinotyisa, kusvikira varume vaishanda vaine tswanda dzavo mumaoko avo vakadonhera mumugwagwa ndokudanidzira vachichemera tsitsi muupo hwaMwari. Vaparidzi vakuru vakakwanisa neshoko raMwari kuunza upo hwaMwari kuungano. Ngazvisave zvakadaro kuti vanhu vambova vakaomarara kwazvo mumwoyo yavo, kusvikira vanotadza kucherechedza upo hwamwari. Ngazvisadaro. Zvino munhu wekutanga paakangotadza nekuita chinhu chakaipa, uye mwari pavakauya muupo hwake kana kuti paakauya muupo hwamwari, Adhamu haana kugona kumira muupo hwamwari. Akamhanya ndokunozvivanza mugwenzi ndokuedza kuzvifukidza neshizha remuonde, nokuti aiziva kuti akanga akamira muupo hwaJehovha Musiki. Ndiko kwaive kuita kwemunhu wekutanga mushure mekunge atadza uye aedza kuuya muupo hwamwari aine chivi pamweya wake. Haana kukwanisa kuvanda nokuti akanga achiri munyoro. Chivi chakanga chisati chabata sekudzika midzi kwachaita mumwoyo wevanhu nhasi, asi ainyatsoziva kuti akanga akamira pamberi pomusiki wake. Zvino akazvivanza mumakwenzi uye ndokusabuda, akasagona kubuda kusvikira Mwari vamuitira gadziriro yake. Taigona kudzokera shure totora muna Genesis chitsauko 17 nendima 3, apo tateguru mukuru Abrahama paakapinda muupo hwaMwari. Zvino Mwari vakataura naye muchitsauko 17 muzita raMwari samasimba. Abrahama akawira pasi nechiso chake. Tateguru mukuru iyeye muranda waMwari haana kugona kumira muupo hwaMwari. Kunyange akanga avashumira kwemakore makumi maviri nemashanu zvakatendeka, asi Mwari pavakapinda muupo hwake, tateguru vakawira pasi nechiso chavo nokuti vakanga vasingagone kumira muupo hwaMwari. Muna Exodo 3 tinoona kuti Mozesi muranda mukuru nemuprofita waMwari paakanga ari uko seri kwerenje, murume iyeye akanga ari munhu mutsvene. Akanga akazvarirwa chinangwa ichocho, akaberekwa kubva mudumbu ramai vake kuti ave muprofita. Akanga aedza kuwana dzidzo yake uye nokuita zvose zvaigona kudzikinura vanhu vake, nokuti ainzwisisa kuti aifanira kudzikinura vanhu vake. Asi paakanga azvinzwisisa nemaonero edzidzo yeBhaibheri, akanga akadzidziswa, akanga akanyatsodzidza, aigona kudzidzisa vaIjipita uchenjeri, avo vakanga vari vanhu vakachenjera zvikuru sapasi rose. Aiziva zvinhu zvese zvizere, aiziva rugwaro kubva kuna A kusvika kuna Z, aiziva vimbiso dzakanga dzaitwa naMwari, aidziziva kubva pamaonero enjere, uye aive murume muhu mukuru wehondo. Asi rimwe zuva kuseri kwerenje paakapinda muupo hwaMwari, akabvisa shangu dzake ndokuwira patsoka dzake, achiziva kuti akanga ari panzvimbo tsvene. Haana kukwanisa kumira netsoka dzake paakauya muupo hwaMwari. Akawira pasi nechiso chake sezvakaita Abrahama. Haana kukwanisa kumira muupo hwaMwari. Muna Exodo 19:19, apo vanhu vakasarudzwa vaMwari kubvira kare kare mumazuva aAbrahama. Kubva kuna Abrahama kwakauya Isaka, Isaka kukauya Jakobho, kubva muna Jakobho kukauya madzitateguru. Uye mushure memakore nemakore akabudisa varume vatsvene, varume vakuru, vanhu vakasarudzwa, rudzi rwakasarudzwa, vanhu vakacheneswa vatsvene, uye vakanga vashumira Mwari upenyu hwavo. Zvino rimwe zuva Mwari vakati, "Unganidza Israeri kunze kuno, ndiri kuzotaura kwavari." Asi Mwari pavakadzika pamusoro pegomo reSinai, uye gomo rose rikabatira moto, uye utsi hwakanga huchipfungaira kubva pariri sevira remoto, zvino izwi raMwari rakatinhira. Israeri yakawira pasi nezviso zvavo ndokuti, "Regai Mozesi ataure, kwete Mwari pada tingafa." Munhu muupo hwaMwari anocherechedza kuti mutadzi, asi vakanga vose vakadzingiswa maererano nemurayiro. Vakanga vakatakura mirayiro nezvose, asi Mwari pavakataura uye vakakwira muupo hwavo, vakacherechedza kuti vakanga vari kunze, vakanga vasina kururama. Paiva nechimwe chinhu chakanga chisipo, nokuti vakanga vari muupo hwaMwari. Hongu, ivo ndokuti, "Regai Mozesi ataure, uye kwete Mwari, nokuti kana Mwari vakataura tinofa tose. Regai Mozesi ataure nesu." Maive muna Ruka 5:8 kuti apo Petro, paakanga ari murume mukuru akasindimara, uye murume ane runziro huru, simba guru ratinonzwisisa, aiva akaita seuyo anodherera vamwe, murauri wehove anozivikanwa, asi paakaona chishamiso chaMwari chichiitwa nomunhuwo zvake, aitaridzika sokudaro. Uyo wakacherechedza panguva iyoyo kuti zvaitotora nopfuura munhu kukanda hove dzose idzodzo mumambure apo iye nedzidzo yake yose ruzivo rwake rwokuredza akanga aredza usiku hwese uye asina kana chaakawana asi akanzwa mumwe munhu achiti kandira mambure ako mukati. Zvino paakatanga kudhonza aive nehove zhinji kwazvo zvino akacherechedza kuti aive munhu mutadzi uye akati ibvai kwandiri o ishe nokuti ndiri munhu mutadzi. Ndiani akadaro? Mutsvene Petro. Muupo hwamwari akakumbira Mwari kuti vabve muupo hwake nokuti akazvicherechedza kuve mutadzi. Abrahama akazvicherechedza kuti akakanganisa. Adhamu akazvicherechedza kuti akakanganisa uyo aiva mwanakomana wamwari akazvicherechedza kuti akakanganisa. Mozesi akazvicherechedza kuti akakanganisa. Israeri sechechi nerudzi yakazvicherechedza kuti yakakanganisa. Ibvai kwandiri nokuti ndiri munhu mutadzi. Haana kuedza kuti zvino ndiri mutsvene uye ndakakodzera kugamuchira izvi. Akati ndiri munhu mutadzi. Imwe nguva mumwe aizviita wechitendero nedzidziso yese yebhaibheri yaaigona kudzidza pasi pemudzidzisi mukuru ainzi Gamarieri. Zita rake ainzi Sauro weTaso, uyo watinoziva saPauro munamati akaperera. Aiziva zvose nemo nemo nezvechitendero chavo. Akanga ari mufarisee wevafarisee uye muhebheru wevahebheru. Aive murume anozivikanwa mudzidzi akachenjera, akateswa, akadzidza. Aizviti aiziva Mwari kubva paucheche zvichienda mberi. Asi rimwe zuva ari munzira yake achienda kuDhamasiko, shongwe yemoto yeye yakapenya pamusoro pake zvino akawira pane dzake kubva patsoka dzake achienda pasi muguruva ndokuti ishe chii chamungada kuti ndiite. Kudzidziswa kwake kukuru kwese, kudzidziswa kwake kukuru kwebhaibheri, dzidzo yake yese haina zvayakareva paakamira muupo hwamwari. Ndinoda kumbomira pano zvishoma ndoti ndizvo zvimwe chete. Unogona kunge uine DD, PhD, chero zvaungave. Unogona kunge wakaenda kuchechi kubva uchiri mudiki. Unogona kunge wakaita zviito zvese zvechinamato zviripo, asi kana wangova muupo hwamwari unozonzwa kuva mudiki kwazvo uye usiri chinhu. Pauro akacherechedza kuti akanga akakanganisa, zvino akawira pasi ari pasi perunziro nesimba. Paakatarisa mudenga ndokuona Mwari wacho waakanga achiparidza uye achipikisa uye achifunga kuti aiziva, ndokuona kuti akanga achikanganisa, akawa achibva patsoka dzake achienda pasi nokuti akanga ari muupo hwamwari, akaona shongwe yemoto iya. Ko mutsvene Johani mukuru wazvakazarurwa 1:7 paakaratidzwa chiratidzo akatarisa akanzwa izwi richitaura kwaari. Zvino akacheuka achitarisa kuti aone izwi ndokuona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Zvino paiva nemumwe aiva akamira pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama aine bvudzi rakaita semakushe, meso akaita semirazvo yemoto, tsoka dzakaita sembiru dzendarira. Akanga akasunga bhanire rendarama nepachipfuwa chake uye ainzi shoko ramwari. Zvino mutsvene Johani mukuru akanga ambofamba naKristu akazendamira pachipfuwa chake. Apo akanga aita zvinhu zvose izvi. Sekutaura kwandaita mangwanani ano, shumiro yaPauro yakadarika chero yeimwe dzose zvayo. Pano mushure mekunge Johani akambofamba naJesu akataura naye, akavata naye, akadya naye, asi paakamuona akabira ipapo muchinhano ichocho chakabwinyiswa. Akati akawira patsoka dzake somunhu akafa. Amen. Pafungei. Tinogona kuuya kuchechi totaura nekurumbidza Mwari nezvimwe zvakadaro, asi hama, kana tikamuona achiuya, chimwe chinhu chinenge chasiyana mumwoyo yedu. Tinogona kufunga kuti tinoita mungava wedu wekunamata nekuenda kuchechi uye nokubvisa chegumi chedu. Tinogona kufunga kuti tinochengeta mirayiro yechechi nekudzokorora zvitendwa zvese, asi kamwe ngatimbomutarisai, zvinhu zvose zvinoshanduka pana zvose. Hongu, ichokwadi. Murume mukuru uyu mutsvene Johani, murume mukuru akadaro, Bhaibheri rakataura muna zvakazarurwa 1:7 kuti akawira pasi sokunge aive munhu akafa. Mushure memakore matatu nehafu ekuyanana naKristu ari mumwe wevanyori vetsamba dzakanyorwa shure kwake, achidya naye patafura, akavata naye pamubhedha uye akayanana naye kwose kwaaienda. Asi paakatendeuka kuti amuone, akanga asisinazve upenyu maari. Akawira pasi pauriri semunhu akafa, kana kuti paivhu. Zvakanaka. Tinoona Isaiah, muna Isaiah 6:5. Sezo atichangobva kuverenga. Profita mukuru uyu ane simba, ndiye mumwe wevaprofita vakuru savari mubhaibheri. Kune mabhuku makumi matanhatu nematanhatu emubhaibheri. Kune zvitsauko makumi matanhatu nezvitanhatu muna Isaiah. Isaiah anotangira muna Genesis. Pakati paIsaiah anounza testamende itsva. Kumagumo kwaIsaiah anounza mireniamu. Chaizvo izvo Genesis testamende itsva nezvakazarurwa. Zvakakwana. Isaiah aive mumwe wevaprofita vakuru. Asi rimwe zuva akanga achizembera paruoko rwaUzia mambo mukuru. Uzia akanga atorwa kubva kwaari. Zvino akanga akaderera. Aive munhu akanaka kwazvo. Aive murume akanaka akarurama. Kana mambo iyeye akarurama, mambo akanaka, akamucherechedza somunhu mutsvene uye akamuchengeta mutemberi yake. Isaiah akaona zviratidzo, akanga ari muprofita. Isaiah akaparidza shoko, akanga ari mushumiri. Isaiah akanga ari munhu mutsvene. Asi rimwe zuva akamira mutemberi akapinda muchiratidzo ndokuona kubwinya kwaMwari. Akaona ngirozi dzine mapapiro pazviso zvadzo, mapapiro pamusoro petsoka dzadzo dzichibhururuka nemapapiro dzichidanidzira mutsvene 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 ishe Mwari samasimba. Profita yeye akacherechedza kuti akanga asiri chinhu. Akati ndine nhamo nekuti ndiri munhu ane miromo ine tsvina. Muprofita. Muprofita mukuru samubhaibheri mumwe wavo. Ndiri munhu ane miromo ine tsvina uye ndinogara pakati pevanhu vane miromo ine tsvina. Ndine nhamo nokuti ndinoona kubwinya kwaMwari. Zvino akati mutumwa iyeye paakadanidzira, mbiru dzemutemberi dzakazunguzika zunguzika. Hama zvinokuita, handi mbiru dzemutemberi dzoga dzichazunguzika. Asi matenga ose nenyika zvichazunguzika paachauya zvakare. Makomo achatiza uye gungwa richapera uye vodanidzira. Tirigei kubva pachiso chaiye agere pachigaro choushe. Ichava nguva inotyisa ndinokuudza shamwari mutadzi, zviri nani uzviongorore. Ndizvozvo chaizvo. Zvino Isaiah akati ndine nhamo, ndiri munhu ane miromo ine tsvina uye ndinogara pakati pavanhu vasina kuchena. Uye ndiri vanhu ava vane miromo ine tsvina. Zvinorangarirai, kana varume vatsvene vakadai vakazvicherechedza kuva vatadzi muupo hwaMwari, ko mutadzi neavo vasina umwari vachaitei nezuva iroro? Vanhu vachaitei vanogara mumisangano? Vanhu vachaitei avo vakaona simba raMwari, vakanzwa kuverenga nenhendashure pashoko, vakaona Mwari vachizviratidza, uye zvinopfuurira kukadzika kwose, gwaro rose rakazadzikiswa, uye vachiramba vachiedza kuenda kudenga vasina kuzvarwa patsva nekugamuchira Mweya Mutsvene. Bhaibheri rakati, kana munhu akarurama zvichitorema kuti aponeswe, ko mutadzi nevasina umwari vachaonekwepi? Inzvimbo yakaita sei yatichamira mairi kana tichiona Mwari vachizvibhedhenura pamberi pedu chaipo? Nekuona kubwinya kwaMwari zvimwe chetezvo zvakangoita varume ivavo, uye mhando iyoyo yevarume vakadanidzira, vaprofita nevakuru vakare, avo shoko rakavakirwa pavari. Kana vakachema uye vakawira pasi netsoka dzavo vakadanidzira, ndiri munhu ane miromo isiri mitsvene, utsvina. Zvino zvichazoveiko kumunhu uyo asingamboreururi zvivi zvake? Zvichazoveiko kune uya abva zera asingareurire zvivi zvake? Zvichazoveiko kumunhu ane mwoyo wakaomarara, uyo anofunga kuti anoziva zvakawanda pamusoro pezvisikwa zvaMwari kupfuura zvinoita Mwari pachavo? Chii chichaitika kumunhu iyeye akapedza upenyu hwake hwose achiedza kushayisa maturo Bhaibheri? Ko muchinda iyeye achaonekwa aripi? Zvifungei. Uku ndiko kuvhangera. Ino ndiyo nguva yekuzunguza vanhu. Ino ndiyo nguva yoMwari. Vakati kwaizouya nguva vakazunguza gomo resina imwe nguva, asi kwaizouya kuzunguzwa zvakare. Kuti ivo havaizozunguza gomo resina ichete, asi vaizozunguza chose chaigona kuzungunutswa. Asi macherechedza here mamwe magwaro ose? Asi tinogamuchira umambo usingazunungutswi. Hareruya. Chinhu chose chinogona kuzunguzwa chichazunguzwa. Matenga achazunguzwa, nyika ichazunguzwa, denga nenyika zvichapfuura, asi shoko iroro haringatongopfuuri. Nokuti padombo iri ndichavaka chechi yangu, uye masuo egehena haangaikunde. Chinhu chose chinogona kuzunguzwa chichazunguzwa. Asi tinogamuchira umambo hunova shoko raMwari pachavo, uye Mwari ishoko ravo. Havazvizunguzi.
Amen.
Oh, ini zvangu. Asi isu tinogamuchira umambo usingagone kuzungunutswa, haugone kuzunguzwa, akadaro Pauro munyori wechebheru. Munhu akadaro, uye murume akadaro, nguva yakadaro, uye kuti vakanzwa sei. Tinewo nesuwo pachedu, takaona kubwinya kwaMwari sezvakaita varume ava. Chokwadi, takakuona. Takaona kubwinya kwaMwari saAbrahama akakuona. Takaona kubwinya kwaMwari saMozesi akakuona. Shongwe yemoto imwe cheteyo, simba rimwe chete raMwari, Kristo mumwe chete, achizvizarura pachake, achizviratidza, achichengeta shoko rake muzuva rekupedzesera. Tingauya sei zvino, uye tofamba nekuribata zvakareruka. Tingafamba sei uye tobatirira kuzvitendwa zvedu nemasangano, uye torega kutora shoko raMwari. Zvichazovei kwatiri nezuva iroro? Zvichaitika sei kwatiri kana isu tikaona kubwinya kwaMwari? Vamwe vanhu vanomira uye vanoita dambe naro, vamwe vanoriseka, vamwe vanoridaidza kuti kupengereka, vamwe vanoriti kuverenga pfungwa, vamwe vanoridaidza kuti Bherizebhabhu, vamwe vanoridaidza chimwe chinhu kana chimwewo. Sezviri tsumo dzekare, mapenzi achafamba neshangu dzine zvipikiri apo ngirozi dzinotya kutsika. Ndizvozvo chaizvo. Benzi rakati mumwoyo maro, hakuna Mwari. Panoona Mwari vachiratidzwa zvakakwana kwazvo neshoko ravo omene, kwete nechitendwa, asi neshoko ravo, uyezvo ofamba napamusoro paro nekuita jenaro, iyeye ibenzi. Nokuti ndizvo, Mwari ishoko, uye Mwari vakazviratidza zviri pachena kwaari, zvino iyeye ibenzi, Bhaibheri rakadaro. Zvichazovei kwaari kana achifanira kumira munzvimbo iyoyo. Zvichava zvichityisa kwazvo kumunhu iyeye nezuva iroro, uyo asina umwari. Vatadzi vakatendeuka kunyange zvakadaro, havatomborina kutya. Oh kwete, mutadzi anotendeuka anoziva kuti pane chibayiro chine ropa chakamirira kumira panzvimbo yake. Ndizvo zvinondipa kunyaradzwa. Ndakaona kubwinya kwaMwari, ndakanzwa simba ravo, ndinoziva kubata kweruoko rwavo, ndinoziva kubata kwekuranga kwavo, ndinoziva kuti ndiMwari. Uye ndinoziva kuti ndakaparara, asi pane mumwe akandimirira ipapo. Amen. Kune mumwe anomira ipapo oti, Baba isai kusarurama kwake kwose pandiri, nokuti akandimiririra pasi panyika. Haleluya. Zvino ndinofamba ndichienda kuchigaro cheushe chaMwari ndakashinga ndine nyasha mumwoyo mangu, kuziva kuti hazvisi zvemabasa akanaka, asi netsitsi dzavo ndakaponeswa. Kwete zvandaigona kuita, zvandaigona kujoina, zvandaigona kutaura, asi nenyasha dzavo vakandiponesa. Ndosaka Nyandure akazvibata izvozvo akadanidzira, nyasha dzinoshamisa ruzha runotapira sei, dzakaponesa munhu anonzwisa urombo akaita seni. Ndakanga ndakarasika, asi zvino ndawanikwa. Ndiri bofu, asi zvino ndoona. Ko, ndingazoenda sei kudenga? Ko, ungazoenda sei kudenga? Hatikwanise kuzviita isu, uye hapana nzira yekuti isu tizviite, asi pane mumwe akagadzira nzira, uye ndiye nzira. Zvino tinosvika sei kwaari? Nemweya mumwe chete, mweya wake tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete, uyo uchasimudzwa senzira. Tichabuda panyika sevafambi vechimutundu msere msere vezuva rino rekupedzisira mukutenda Mwari. Amen. Chokwadi, vatadzi vakatendeuka havafanirwe kunetseka. Mumwe munhu aripo panzvimbo yavo. Oh, zvino mushure mekunge tauya muupo hwake zvino, uye tichiziva kuti tanga tiri muupo hwake, takamuona achiita zvinhu zvaakaita paaiva pano panyika. Kwaunoziva sei? Kwaunoziva sei muzambiringa wakatarisa? Nokuda kwemuchero waunobereka. Kwaunoziva sei chechi yauri kuenda kwairi? Nokuda kwemuchero wainobereka. Jesu akati, uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiye achaitawo. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Zvino tinoona, haana kumbotigadza kuti tiende kunogadzira masangano, haana kumbotigadza kuti tiende kunogadzira zvitendwa, asi akatotiyambira pamusoro pazvo. Nokuti ani naani anobvisa pariri kana kuwedzera chimwe kwariri, mumwe chete achabvisirwa chikamu chake mubhuku reupenyu. Maona? Saka hatina kugadzwa kuita chimwe chinhu kunze kwekugara neshoko iroro, uye kana munhu akatumwa naMwari anogara neshoko, nokuti Mwari vanogona kutumira neshoko ravo chete. Maona? Munoona? Vanofanira kugara neshoko ravo. Zvino kana tauya muupo hwavo, kana munhu angouya muupo hwaMwari, anoshanduka zvachose. Kana paine chero shanduko kwaari, zvino kune avo vanokwanisa kufamba muupo hwaMwari uye vasingahucherechedzi, ainge asina kutemerwa kuupenyu. Asi kana aive akafanotemerwa naMwari, panongotanga kufamba uku anozviziva. zvinobatira moto. Tarirai chipeve chidiki chiyazasi uko zuva riya kusamaria. Mudzimai uya akanga ari muchinhano chakaipa mupfungwa nepanyama. Tinozviziva izvozvo, asi paakangoona chiratidzo chiya chaitwa chaMesiya, akati, tinoziva kuti Mesiya ari kuuya kuzoita izvi. Munofanira kuva muri muprofita wake. Akati, ndini Mesiya uya akanyorwa kuti aizouya. Akazvicherechedza, haana kuzombobvunza mumwe zvemubvunzo. Akatanga nekukasika chaiko nemungava webasa, kuziva kuti kana akazviwana izvozvo uye akauya muupo hwaMwari, aiva nemungava webasa wekuudza mumwe munhu nezvazvo. Haleruya, ndizvozvo. Chero munhu upi anouya muupo hwaMwari ane mungava pamberi paMwari kubva paminiti iyoyo zvichienda mberi kuudza mumwe munhu. Tarisai Abrahama, tarisai Mozesi, tarisai Petro, tarisai Pauro. Panguva yavakauya muupo hwaMwari vakazvicherechedza kuva vatadzi uye vakasimbisa uchapupu hwavo neupenyu hwavo. Tarisai mukadzi mudiki uya akanga asisagone kuramba akagara, akaenda muguta ndokunoudza varume, uyai muone murume andiudza zvinhu zvandakaita. Ko, haazi iye Mesiya here? Havana kukwanisa kuzviramba nokuti zvaibva mumagwaro. Zviro kwazvo hongu vanofanirwa kuzviita. Munhu patakawana mungava wokuudza vamwe sezvakaita Mozesi, sezvakaita Petro, sezvakaita Pauro. Mushure mezvinhu izvi wakazviona uye ukauya muupo hwavo une mungava wekuti mharidzo isvike kune mumwe munhu, haungokwanisi kugara wakanyarara nayo. Unofanira kuiendesa kune mumwe munhu. Ndinorangarira imwe hanzvadzi yechikuru yaimbova pano, amai vaHama Graham Snelling, vaisigara pano chaipo muchechi uye vaiimba, ndichangoyambukira mhiri, ndiri kumhanya 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 uye ndichangoyambukira mhiri uye handigone kugara pasi. Vakanga vachangobva kuwana chimwe chinhu. Ndakaenda kuchechi duku yevatema nechekuno muLouisville. Zvino vose vakanga vakamira vachimba, ndiri kumhanya ndichikwidza nemugwagwa mukuru wamambo ndichangouwana. Zvino ndokwidza nemugwagwa mukuru. Pane chimwe chinhu pazviri, kana wawana Kristu haushakwanisi kunyarara zvachose. Mazuva ako ose uri munhu akashanduka, nokuti kana upenyu neupenyu zvauya pamwe chete zvinogadzira chiedza chakajeka. Chokwadi, kana girobhu rabatana newaya, kana riri girobhu chairo, rinofanira kupa chiedza. Kana magetsi negirobhu zvasangana, hapana chekuita kunze kwokuparadzira chiedza. Rinofanira kuzviita. Uye kana murume kana mudzimai akatemerwa kuupenyu husingaperi uye voona magetsi aMwari achibata girobhu iroro, richakandira chiedza kwese kwarinokwanisa. Unogona kusadarika mawatsi 10, asi unoparadzira chero chiedza chaunacho. Kana usiriwe mawatsi 500, paradzira chiedza chemawatsi 10. Ipa chiedza chako. Chiedza chako ngachivhenekere pamberi pevanhu kuti vaone mabasa ako akanaka uye vakudze Baba vari kudenga. Hongu changamiri. Kana munhu akasangana naMwari, anozviona pachake seasina kunaka. Ko, munhu angafamba sei uye achizvirumbidza pamusoro peukuru hwake uye nezvose zvaakaita? Iye asiri chinhu. Haasi chinhu pakutanga kwacho. Rimwe zuva zasi kuMemphis, Tennessee, kana kumwe, handifungi kuti kwaiva kuMemphis, yakanga iri imwe yenzvimbo dzeikoko. Ndaive naHama Davis uye ndaiva nerumutsiriro, kunogona kunge kwaiva kuMemphis. Zvino takaenda kunhandare yemitambo, uye imomo vakanga vaine, kwete nhandare yemitambo, yakanga iri nzvimbo yokuratidza zvigadzirwa, uye vakanga vane zvimupunzo zvizvikuru zvavakanga vawana kubva kumativi akasiyana-siyana enyika. Zvakasiyana, Hercules nezvimwe zvakadaro, uye nezvaive zvakapendwa nenyanzvi huru dzekupenda. Zvino ipapo vakanga vaine ongororo yemunhu airema mapaundizana ne50. Munoziva chii? Kuti akakosha zvakadii? Masendi 84 ndizvo zvoga zvaari. Masendi 84 ndiyo yese mishonga yaunogona kuwana maari. Anongova nedota rakakwana rekumwaya mudendere rehuku, uye ane yakakwana ingori calcium shoma, potashi shoma. Zvaizotengeswa zvese nemasendi 84, asi isu tinongoriritira masendi 84 iwayo uye nekuabata sekachechi. Vaiva nevakomana vaviri vaiva vakamira ipapo. Zvino mumwe akatarisa mumwe akati, Jim, hatina kukosha zvakanyanya, handizvo here? Akati, kwete, hatina, John. Ndakati, asi mbomirai zvishoma vakomana, mune mweya imomo unokosha kupfuura nyika zviuru 10 dzakambovapo. Unogona kudzikinurwa nesimba raMwari kana mukangourega. Munhu paanoona zvinhu izvi, ane mungava wokuudza vamwe. Ndakazviona pandainge ndichingori mukomana, ndakapedza upenyu hwese ndiri pazviri. Ndine urombo bedzi kuti ndinongori neupenyu humwe chete. Ndinoshuwa kuti dai ndaiva nezviuru 10, kana dai ndaiva nazienda nakuenda, ndaizoramba ndichida kuudza vanhu nezvazvo, nokuti ndicho chinhu chikurusa chandati ndambowana. Kana ukaverenga muna Ezekieri 33, chitsauko 33 chaEzekieri, paive nenharirire yakanga yakagara panharire. zvino nharirire iyi yaive nemungava kuguta rose.
Amen.
Zvino mukai, zvimutsei kuhana yenyu yemweya kwechinguvana ndichisvika kugwaro iri. Nharirire iyoyo yaifanira kunge iri murume akadzidziswa. Aifanira kuziva zvaaiita, nekuti chero chinhambwe aingobva kusimuka muvengi aibva azviona. Aikwanisa kuziva maforero avo, aikwanisa kuziva ruvara rwavo, aikwanisa kuziva zviri hondo yemuvengi kure sekwaigona kuonekwa nemaziso emunhu, aigona kuzviona. Uye akanga akakwirira kupfuura vanhu vose, nokuti akanga akadzidziswa kuziva muvengi, uye Mwari vaibvunzira guta rose paruoko rwake. Nharirire, inguva iko yeusiku. Hareruya! Ndizvo zvakaita mauto aMwari nhasi. Akadzidziswa kushoko. Kana chimwe chinhu chikasimuka chine kakukwenenzverwa pachiri chine chimwewo chinhu chisiri rugwaro, vanoyambira ungano yavo chero chipi chisiri Bhaibheri, chero chisina kufanana naMwari, zvakafanana nekuva neshushuro dzemuto, madhanzi nezvimwe zvose kuti vabhadhare vafundisi. Zvinhu izvozvo zvakaipa. Mitambo yemadhaiza nemapati emakasa mumachechi zvakaipa. Uye nharirire yechokwadi parusvingo, iyo yakambenge iri muupo hwaMwari, kana isiri parusvingo, kana ichingofanira kunge iri parusvingo, rusvingo rwacho runogona kusava rusina kukwirira kupfuura imwe ungano yose. Asi kana ari nharirire chaiyo, Mwari vanomusimudzira kumusoro chaiko munharaunda dzisingambofi dzakasvikwa nevamwe vose. Asi anorindira boka, uye Mwari vanozomubvunza nezvaro. Munhu waMwari anomira muupo hwaMwari, uye achiziva kuti Mwari ndiMwari, uye achiziva kuti Mwari vanochengeta shoko ravo. Uyewo tarisa Mwari vachizviita pachavo, nekuita basa ravo nekuchengeta shoko ravo. Zvino zvisinei kuti masangano mangani kana masangano anoedza kuzviwisira pasi, anoziva zviri hondo yemuvengi. Amen. Anoziva zvekuudza ungano. Nharirire chaiyo.
If we have confessed that he is that we've been in this presence.
Kana takapupura kuti variko, takava muupo hwavo, uye takareurira zvivi zvedu, zvakadzimwa mubhuku rendangariro yavo. Hakuna mumwe kunze kwaMwari anogona kuita izvozvo. Zvino unogona kuita chero chinhu kwandiri, ndinokuregerera asi ndinochirangarira. Kana ndikaita chero chinhu kwauri, waizondiregerera asi unochirangarira.
But God can forgive and forget it.
Asi Mwari vanogona kuregerera uye vozvikanganwa. Zvifunge izvozvo kana kutombozvirangarira. Amen. Zvinondiita kuti ndinzwe zvakanaka. Kana zvisingazorangarirwi zvachose, hapana chinogona kuzviita kunze kwaMwari. Hapana kunze kwaMwari vanogona kuzviita izvozvo. Vakati vaizozvidzima kubva mubhuku ravo rendangariro. Handikwanise kuzviita, haukwanise kuzviita, nekuti tinongova nepfungwa diki idzi dzinogumirwa. Asi havana magumo Mwari, vanogona kukanganwa zvachose kuti zvakamboitwa. Amen. Mumwe musikana wechidiki aibva kuchechi yekumaruwa. Zvino baba vake vakanga vari muparidzi wechinyakare anoshevedzera kana kuti nhengo yechechi. Zvino saka akatamira muguta. Zvino akanosangana nevakadzi vaive zasi ikoko, nokutanga kuita sezvavaiita nemafashoni. Zvino rimwe zuva akaita sekunyara kuti baba naamai vake vauye, kana kuti baba vake waro, amai vake vakanga vakafa. Saka mutana uyu chinhu choga chaaiita, aimuka mangwanani odya, kudya kwake kwemangwanani otora Bhaibheri oriverenga. Zvino ochema nokunamata nokudanidzira zuva rose, nokumhanya achikwira nokudzika mukamuri. Zvino mudzimai akaita kakunyara nazvo. Saka zvino apo nguva yose, usiku hwose, kana vakabata Bhaibheri vakatanga kuriverenga, vaisimuka kubva pamubhedha vodanidzira, Mwari ngavarumbidzwe, haleruya, o Mwari ngavarumbidzwe, vachingogiya nekuchema hafu yeusiku. Saka rimwe zuva mudzimai aizotandadza nhengo dzekuchechi kwake nepati diki yetii, sevaingogara vachiita munoziva. Saka aisaziva kuti achaita sei nababa vake. Asi hazvo vaive baba vake. Saka akafunga kuti aizovaisa mukamuri iri mudenga remba. Zvinooti, baba, hamudi kuva panenge paine vakadzi ava, handiti? Vakati, kwete, handitendi kuti ndinoda kudaro. Akati, zvakanaka, tichava nemadzimai ekuchechi kumusoro kuno nhasi, uye tichava nemusangano mudiki, musangano mudiki wemunamato. Saka ndinokuudzai baba, ko madi henyu mangokwira kumusoro mukamuri iri mudenga remba? Akati, ndinongotenda kuti ndichaita izvozvo. Saka akati, verengai bhuku rakanaka iri. Zvino akavapa bhuku rejografi. akavatorera Bhaibheri ravo kuti vanyarare. Saka aiziva kuti kana vakaverenga Bhaibheri nai vedu, vaizotanga kuita ruzha rwakawanda kumusoro ikoko. Saka vari pamusoro pavo chaipo, munoziva pavakanga vachiitira pati yavo. Saka akavapa geography akati, iri rakanaka, munofanira kuriverenga baba, nokuti rinokuudzai chokwadi chose pamusoro penyika. Vo vakati, ndichafara kuriverenga. Saka vakati, zvino endai kumusoro uko uye monyarara chaizvo kusvika vakadzi avaenda, uye zvakare ndicha mozodzoka pasi, uyezve munogona kuzoita chero chamunoda. Vakabvuma kuzviita. Saka vakakwira muimba yepamusoro ndokugara kumusoro ikoko. Zvino vese vaive nepati yavo yetii, munoziva vachitaura pamusoro panhingi nhingi, uye munoziva mafambiro azvinoita, vachiva nenguva huru iyoyo. Zvino panguva iyoyo chimwe chinhu chakatupunuka mudenga, kuzhambatata kwese nekusvetuka, uye madziro achikwatanukira pasi. Mutana achimhanya achikwira nekudzika nekamuri iri mudenga remba nesimba rake rose, achisvetuka svetuka uye achidanidzira, Mwari ngavarumbidzwe, Mwari ngavarumbidzwe. Madzimai havana kuziva zvakaitika kumusoro ikoko, zvavaive nazvo muimba yekumusoro. Saka havo vakabva vauya vachidzika nemastepisi zvakaomarara sekukwanisa kwavo kwese. Akati, baba, ndakupai geography kuti muverenge. Vakati, hongu, ndinozviziva. Unoziva? Vakati, ndanga ndichiverenga mugeography iri pano pane nzvimbo mugungwa dzisina hwaro mariri, ndokuti ndakaverenga necheapa muBhaibheri nezuro. Akati akaisa zvivi zvangu mugungwa rekanganwiro. Mwari ngavarumbidzwe. Vakati, zvichiri kuenda, hazvina magumo, zvinongoramba zvichienda. Ndizvozvo, uye vakanga vachidanidzira pamusoro pazvo. Saka ndizvozvo, Mwari vanoisa zvivi zvedu mugungwa rekanganwiro, vanozvidzima, uye zvinoita sekunge zvisina kumboitika. Ini zvangu, zvino tinomira nenyasha dzaMwari kubudikidza naJesu Kristu Ishe wedu, takachena uye tiri vatsvene, tingori vatsvene sezvavaiva. Nokuti havandione pandinouya kumusoro ikoko, vanoona mwanakomana wavo womene. Nzira chete yavanogona kuona, vasingagoni kundiona, nokuti ndiri mumwanakomana wavo, uye vanoona mwanakomana wavo chete. Hazvina kunakisa here? Hatichafaniri kufunga nezvezviri zvakare, zvose zvakaenda, zviri pasi peropa. Hongu changamire, hauchafaniri kunetseka nezvazvo zvakare, zvese zvakabuda, uye kubuda mundangariro dzaMwari. Havatombozvirangarire zvachose. Isaya muprofita uya mukuru paakareurira zvivi zvake akati, ndine nhamo, nokuti ndiri munhu ane miromo ine tsvina. Muprofita, ndiri munhu ane miromo ine tsvina, uye ungano yangu haina kuchena. Maona, vanhu vandinoparidzira kwavari havana kuchena. Handina kuchena, uye ndine nhamo. Asi hepanoi pachiuya boka rengirozi dzichidzika kubva mukubwinya kwaMwari, dzichipumira makore kumashure. Zvino ndinotarisa kumusoro uko ndichiona mipendero yenguo dzavo ichizadza denga rose, uye ndinotarisa ngirozi idzi dzisina kumboziva kuti chivi chaivei. Hadzina kana kutomboziva kuti chivi chaivei. Uye ipapo muupo hwaMwari dzaive nemapapiro maviri pazviso zvadzo, dzine mapapiro maviri pamusoro petsoka dzadzo, uye dziri kubhururuka nemapapiro maviri, uye dzinodanidzira masikati nousiku kuti mutsvene, mutsvene, mutsvene ndiishe Mwari. Izvozvo zvinokuita kuti unzwe seusiri mutsvene, handizvo here? Zvino akaitei? Akati, ndine nhamo. Uye paakareurira zvivi zvake akati, ndine nhamo, ngirozi yakaenda ndokunotora mbato, ikatora zimbe remoto raimiririra Mweya Mutsvene nemoto, ndokuuya ndokurisa pamiromo yemuprofita ndokuti, ndakuchenesa. Zvino mapapiro achikura nzira yawo, saizvozvo akabvisa zvidzitiro zvenguva. Zvino akanzwa Mwari vachiti, ndiani achatiendera? Asi mushure mekunge aona kuti pakanga paine nzira yekubvisa nayo chivi, Mwari vakada kuti mumwe munhu avaendere. Zvino akati, ndiri pano, nditumei. Akamhenga ari muupo hwaMwari, uye akanga areurira zvivi zvake, uye akacheneswa kubva pazvivi zvake. Zvino akanga agadzirira kuita basa. Amen. Zanyanduri akazvibata akati, mamiriyoni zvino ari muchivi nomunyadzi ari kufa. Teerera pakuchema kwavo kune kusuwa nekurwadziwa. Kurumidza, hama, kurumidza kunovanunura. Kurumidza kupindura, tenzi, ndiri pano. Pandinofunga nezveAfrica, India uye nepasi rose, mamiriyoni evahedheni achidanidzira nokuchemera tsitsi, Zvino ndiani achaenda? Kwete kuvapa matirakiti, asi kuvaunzira Jesu Kristu. Mumwe munhu ari muupo hwavo saMozesi aikwanisa kuenda zasi ikoko varatidza rudzikinuro rwechokwadi, kwete kuvaita kuti vajoine chechi kana kukwazisana maoko nekuva nechitendwa, asi kuunza rudzikinuro kumweya yavo. Mumwe murume akanaka ane umwari. Hongu, Isaya akareurura zvivi zvake uye akacheneswa. Mushure mekunge Jakobho aita mutsimba usiku hwose mukureurura zvivi zvake, munorangarira nzvimbo yaakanga ari, yainzi Penieri, P-A-N-E-T-A-R-E, Penieri. Shoko rekuti Penieri muchiHebheru rinoreva chiso chamwari samasimba. Jakobho, mubiridziri mudiki akanga amhanya hwese, zita rake rainzi Jakobho, zvinoreva kuti tsotsi. Ndiye munyengeri, akanga atiza upenyu hwake hwose kubva kuna Mwari. Asi paakapinda imwe nguva muupo hwaMwari paPenieri, pamberi pechiso chaMwari, akabata Mwari ndokusavarega. Mwari tinoda vamwe vana Jakobho. Akabatirira pachiso chaMwari, muupo hwaMwari akagara kusvikira ava mambakwedza. Mwari vakati, ndirege ndiende, nekuti zuva rava kubuda. Zvino akagara pamberi pechiso chaMwari kusvikira mambakwedza, asi akaenda akaruramiswa uye aponeswa. Oh, chaiva chinhu chikuru sei. Zvino, kuziva kuti akanga aita mutsimba, ndizvo, akanga aona zviratidzo zvaMwari, akanga aita zviroto pamusoro paMwari. Asi iye akanga iri imwe nguva yaakanga ari pamberi pechiso chaMwari, muupo hwaMwari. Zvifungei shaMwari, zvino tichikurumidza, muupo hwaMwari, munhu anoshandurwa. Jakobho akashandurwa. Zvino akanga ava kugona kufamba naMwari. Hongu, akanga ave munhu akasiyana nezvaakanga ari paakaenda kumusoro ikoko. Hondo yakanga zvino yapera. Hongu shangamiri. Zvino akatanga kuvaka aritari. Akanga asina kujaira kugadzira maaritari, munoziva. Asi ndinokuudzai, kana wauya muupo hwaMwari, unoda kuvaka aritari pane imwe nzvimbo. Unoda kuwana pamwe paunganonamata uri. Akavaka aritari, akacheneswa, uye Mwari vakanga vakunda. Zvino Jakobho akashandurwa kubva pana Jakobho tsotsi kuva Israeri, muchinda ane simba pamwe naMwari. Ndizvo zvakaitika kuna Jakobho tsotsi, munyengeri asina kururama, asina utsvene, munyengeri akanyengera mukoma wake, akaba udangwe sezvazvaive kubva kumukoma wake. Akatora mamwe maitiro madiki akashata ekuzviita, munyengeri akadaro. Akanyengera tezvara vake, akaisa zvimiti zvemupopura ndokuita mhuru dzine mavara mavara. Apo mhou padzaibata zamu dzikasvika ipapo dzochitarisa, namakwai padzaiona chimuti chine mavara mavara, zvino chaizoita mombe dzine mavara mavara, chodzipa mavara ekuberekwa nawo. Munyengeri achinyengera tezvara vake chaiwo, akanyengera mai vake, akanyengera baba vake, akanyengera mukoma wake. Asi paakangopinda mu, akanga ari mubiridziri, akanga achitiza kwese kwaaienda, nguva dzose achitiza kubva kuna Mwari, akanga ari kutiza kubva kumukoma wake. Asi paakauya muupo hwaMwari, akacherechedza kuti aive mutadzi. Chii chaakaita? Chii chaakaita? Akaona mukana wake. Akanga asangana nechinhu chaasina kana kumbofunga nezvacho kumashure. Zvino akagarapo kusvikira zvivi zvose zvapera.
Oh,
ini zvangu, Mwari vakamuisa muupo hwavo pachavo. Mwari vanoronga nzira yekupinza vanhu muupo hwavo, vobva vaita sarudzo yavo. Vamwe vavo vanotiza kubva kwavari, vamwe vanomhanyira kwavari. Kana vakatenderwa kuupenyu vanozvitenda, vanobatirira pazviri. Kana vasina vanoedza kutiza voti hapana zviripo kwazviri. Maona, zvino ndiye muchinda akarasika. Muchinda anoreurura chivi chake acharegererwa. Kana ukavanza chivi chako haubudirire, kwete. Saka Jakobho apo iye, munoziva, zuva rakatevera akasangana nomukoma wake Isau. Aisada rubatsiro kubva kwaari ipapo. Akanga asingadi mauto ake, akanga ari mubhizimu rokuvaka maaritari. Akanga asisatye Isau zvakare. Mapisarema 16:8, Dhavhidhi akati, ndakaisa Jehovha mberi kwangu, ndicho chinhu chakanaka chekuita. Mapisarema 16:8, ndakaisa Jehovha mberi kwangu. Saka haigona kuvhiringika nezvazvo. Aida kunge achiziva upo hwavo. Saka Dhavhidhi akati, ndakaisa Jehovha mberi kwechiso changu nguva dzose. Zvino ini, Dhavhidhi, ndakaisa Jehovha mberi kwechiso changu nguva dzose, ndigare ndichiziva upo hwaMwari. Hachingave chidzidzo chakanaka kwatiri tese manheru ano here kuisa Ishe pamberi peuso hwedu kuti tigoziva upo hwavo. Vaise kutanga sei? Vaise kutanga mberi kwako sei? Zvino hauzotadzi kana uchinge uchicherechedza kuti nguva dzose uri muupo hwaMwari. Kana wacherechedza kuti Mwari varipo, unongwarira zvaunotaura. Murume kana akafunga kuti Mwari vakaenda, anotuka, anochiva vakadzi, anoita, anoba, anobiridzira, anonyepa. Anoita chero chinhu paanofunga kuti Mwari havamuoni. Asi munze muupo hwaMwari, anozvimisa iko zvino. Zvino Dhavhidhi akati, ndakaisa Jehovha mberi kwangu nguva dzose. Ndicho chinhu chakanaka. Ndosaka Mwari vakati aive murume ari pamwoyo wavo vomene. Munhu anoita zvese zvese paanofunga kuti Mwari havasi pedyo. Asi paanocherechedza kuti Mwari vari pedyo, makambocherechedza mutadzi here? Rega munhu ane umwari afambe achiuyapo, anorega kutuka kwake kana achinge aine ruremekedzo zvachose. Maona, haazotauri nyambo dzine tsvina dzaangadai ataura. Maona, munoona, anozvisiya izvozvo nokuti anoziva kuti ari muupo hwaMwari, nokuti Mwari vanogara mutabhanakeri yevanhu vavo. Maona, mushure mekunge Dhavhidhi aita izvi akati, mwoyo wangu uchafara. Ndinoshuwa kuti dai maiverenga mapisarema 16. Mwoyo wangu uchafara, uye nyama yangu ichazorora mutariro. Sei, mwoyo wangu uchafara nokuti ndakaisa Mwari mberi kwangu nguva dzose, uye nyama yangu ichazorora mutariro. Kana ndikafa, ndichamutswa zvakare. Nokuti havazoregi mutsvene wavo kuti aone kuora, uye havangasiye mweya wake mugehena. Maona, Dhavhidhi paakaisa Mwari mberi kwake, uye akaziva kuti nguva dzose akanga ari muupo hwaMwari, tsvagai umambo hwaMwari kutanga. Zvinoteererai chechi, ndinokudai. Uye ndinoda kuti muditeerere zvino. Sekutaura kwaisiita hama Makalo, ndiri kuzotaura chimwe chinhu. Nguva dzose gara wakaisa Ishe mberi kwako, uye usaite chinhu chausingazoite muupo hwavo, nokuti vakakurinda. Maona, Ishe vakakomberedza avo vanovatya. Havadaro, vanongogara pedyo newe, uye vanoziva zvose zvauri kuita, uye unofanira kuzvicherechedza izvozvo. Paunotanga kureva nhema usazviita. Rangarira, Mwari vari kukuteerera. Kana ukatanga kuita kakubiridzira kadiki usazviite, Mwari vakakutarisa. Kana ukatanga kutora zita ravo pasina usazviita, Mwari vari kukuteerera. Ukatanga kusvuta mudzanga, vakakutarisa. Maona, yavo taisimba rwiyo munzira yese inoenda kunzvimbo yechokwadi inogara mweya, pane ziso rakakutarisa. Nhano yese yaunotora, ziso guru iri rakasvinura, pane ziso rakakutarisa. Rangarira, ita saDhavhidhi, isa Jehovha mberi kwechiso chako nguva dzose. Zvino mwoyo wako uchafara, uye nyama yako ichazorora mutariro, nokuti vakazvivimbisa. Hongu changamire, aiziva kuti aizomuka nokuti Mwari vakanga vazvivimbisa. Zvakanaka, kana tauya muupo hwavo tinoshandurwa, hatizombova vamwe chete. Tarisai zvichidzika nemumazera emafambiro ose upenyu pamunhu. Tarisai kuna Abrahama. Unoti, saka upenyu hwakashanduka ndehwe vashumiri chete. Oh, kwete, upenyu hwakashanduka ndehwe munhu wese. Maona, zvino Abrahama akanga ari murimi, asi paakanzwa izwi raMwari richitaura kwaari, uye akaona chiratidzo chiya, akava munhu akashanduka kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Akazvipatsanura nehama dzake navose vaaiwadzana navo, uye akafamba somupfuuri nomutorwa munyika yavatorwa, mazuva ose upenyu hwake achigara mumatende, nokuti akapupura pachena kuti akanga achitsvaka guta iro Mwari vari muvaki nomugadziri waro. Aiziva kuti kwaiva naMwari, uye kwaiva neguta pane imwe nzvimbo iro Mwari vari muvaki nemugadziri waro. Ndizvo zvatinoudzwa nevaHebheru 11 kuti aitsvaga guta iro Mwari vari muvaki nemugadziri waro. Akava munhu akashanduka, asi zvakadaro akanga asiri chinhu, asi murimiwo zvake. Asi akaona chiratidzo ndokuuya muupo hwaMwari, zvino akava munhu akashanduka kubva ipapo zvichienda mberi. Mozesi akanga ari mufudzi wemakwai, asi akava munhu akashanduka paakauya muupo hwaMwari. Akanga ari mbwende aitiza Farao nehondo yose shure kwake, asi nechimuti muruoko rwake akadzokera kundotora rudzi rwose. Maona sei, akapinda muupo hwaMwari, akava munhu akashanduka, mufudzi wemakwai. Petro muredzi, hapana chaaiziva nezvokuredza kana kuti hapana chaaiziva nezvaMwari. Chinhu choga pamwe chaaiziva kwaiva kubata hove. Asi paakauya muupo hwaMwari, uye akaona musiki mukuru aigona kusika hove, paakamuudza kuti adzikise mamburi kuti adhonze, pakanga pasina kana hove ipapo, akangodhonza mambure ake mudenga asi akati pashoko renyu ishe ndinotenda kuti muri mwanakomana wamwari uye kana muka kana ndikadzikisa mambure mandiudza kuti ndizviite pashoko renyu nekuti imi neshoko renyu muri mumwe ndinodzikisa mambure zvino paakatanga kudhonza akati ibvai ishe ndiri munhu mutadzi munoona mubati wehove mushure mekunge petro asangana nakristu haana kuzova mumwe chete zvachose iye shure kwezvo akazenge akatendeka kwazvo kuna mwari akapiwa makiyi ekuumambo hongu changamiri pauro mufarisei wekuzviitisa akadzidza uye akafundiswa muzvitendero zvese zvezvakavepo munyika muzuva iroro mumwe wevadzidzi vepamusorosoro aizivikanwa munyika asi paakauya pamberi peshongwe yemoto rimwe zuva mwari waakanga atambudza mukusaziva aive mufarisei aisatenda kuti mwari vaive munhu aiziva kuti mwari vaive shongwe yemoto yakatungamirira vanhu vavo kubva muijipita yakanga inavo nguva yose iyi asi paakaona shongwe yemoto iyi akawira pasi nechiso chake zvino akanzwa izwi richiti sauro unonditambudzireiko akati ndimani ishe akati ndini jesu akanga ari munhu akati makabhabhatidzwa sei akambenga ari muupo hwamwari akava munhu akashanduka kubva ipapo zvichienda mberi akambenga ari muupo hwamwari hunoshandura munhu Charles G. Finney gweta guru rekuphiladelphia asi paakapinda muupo hwamwari akasiya zvidzidzo zvake zveugweta ndokuva muparidzi ane simba gurusa wenyika ino atambovapo aiva muparidzi nokuti rimwe zuva akauya muupo hwamwari akafunga kamwe aizodzidza ushumiri munoziva bhuku rake ndine nhoroondo yeupenyu hwake akabuda kunonamata akafunga kuti aiva muparidzi aiva nechishuwo chekuti aida kuparidza uye akazvigadzirira mharidzo shoma dzaaizoedza kuparidza akabuda rimwe zuva achibuda muhofisi yake kundonamata akaenda kunze musango akapfuga maseri kwemuti wekare wakanga wapunzirwa pasi nemhepo uko kwaaienda masikati ega ega ari munamati chaizvo asi akanga asingatendi mazviri muchechi maiva nemadzimai maviri akaramba vachiti vafini tiri kukunamatirai kuti mugamuchire mweya mutsvene akati ndine mweya mutsvene akati ndiri muparidzi vakati vafini muri munhu mukuru uye mune kubata kukuru pashoko asi munoda mweya mutsvene tiri kukunamatirai madzimai madiki anotapira saka akaenderera mberi achidaro saka mazuva ese aibuda achienda seri kwehofisi yake mukuru wake nevamwe vese ikoko kwaaishanda zvino aibuda muhofisi yake yemagweta oenda kunze ikoko kunonamata zvino rimwe zuva akanga ari kunze ikoko achinamata ndokunzwa kutyoka kwekatsotso akafunga kuti mukuru wake akanga achiuyako achimutsvaga akasvetuka achisimuka nekukasika chaiko akanga achiti ishe mwari ndinokutendai uye kamwe katsotso ndokutyoka akati akasimuka ndokutarisa-tarisa kuona kuti chii chakanga chatyora katsotso zvino ndipo apo paakauya muupo hwamwari akacherechedza kuti katsotso kakatyoka nechinangwa akamira ipapo misodzi ichierera nepamatama ake akati pamwe madzimai aya aireva chokwadi ndinonyara kuti mumwe munhu andione ndichitaura namwari wangu asi ndaizofunga kuti kwaiva kukudzwa kuti mumwe munhu andione ndichitaura nemukuru wangu ishe vangu vakuru sei kupfuurira mukuru wangu akati ishe ndiregererewo mundizadze nemweya mutsvene akatanga kuridza mhere nekudanidzira akanga ari muupo hwamwari akamhanyira mudhorobha nekukasika chaiko kuhofisi kwake akasvika pakudanidzira zvine simba zvekuti akatoenda kuseri kwomusuwo akati ishe ndichaunza kunyadziswa pamuri ndivigei seri kuno kusvika ndabuda mukubatwa uku sei akanga apinda muupo hwamwari akava munhu akashanduka mharidzo dzaaisimboparidza akaparidza mharidzo dzimwe chete idzodzo mweya ndokuuya kuaritari unoona akanga ari muupo hwamwari mudi mugadziri weshangu mudiki wekare aisatomboziva maabc ake ndizvozvo matauriro ake akanga asina kutsetseka mumwe munhu akamuudza rimwe zuva matauriro enyu akashata zvikuru vamudi akati asi ndiri kuhwina mweya nawo saka rimwe zuva mapepanhau mupepeti wenhau akatanga kunyora mupepanhau akaenda kunoona kuti munhu uyu aigona sei kubata chaunga chevanhu mune chero zvinhanho kamuchinda kadiki kakare kane mhanza nezvose uye kane ndebvu dzakarembera pasi pasi kaine chidumbu uye kakanga kari kamurume kakashata kutarisa saka pepanhau iri rakanyatsomutsoropodza akati handione kuti chii chaizvo chaizvo chekuti chero ani zvake angaona muna Dwight Moody akati akanyangara izwi rake rinozhezhera ane ndebvu dzakadzika zasi kusvika muchiuno chake ane mhanza kunge nhanga ndokuti ko munhu angazomboenda sei chaizvo kunoona chero chinhu zvacho muna Moody saka maneja wamudi akazviona akati honaiva mudi ndichakuverengerai izvi Mudi aisagona kuzvirenga pachake. Saka akati ndichakuverengerai chinyorwa. Zvino akachinyora. Mudi akangosimudza bendekete rake ndokuti zviro kwazvo kwete vanouya kuzoona Kristu ndizvo zvoga. Sei akambenga ari muhupo hwaMwari kubva pakugadzira zvitsiko zveshangu kuti vanhu vapfeke, akashongedza vanhu nevhangeri regadziriro. Sei akanga ari muhupo hwaMwari ndizvozvo. Mumwe mudzimai mudiki imwe nguva akauya muhupo hwaMwari aine mhosva kwazvo. Munguva pfupi akacherechedza kuti akanga ari muhupo hwaMwari, chivi chose chakaregererwa uye akanga achena uye ave muchena sehapa. Ini zvangu vangani vamwezve vandaigona kudana pano pavanhu, nguva haitenderi. Asi ndinoda kutaura zvishoma shoma pamusoro pangu ini. Chii chaigona kuva chakaderera kupfuura ini? Ndaivepi? Ndakabuda mumhuri yezvidhakwa. Ndakabuda mumhuri yemhondi. Ndakabuda mumhuri yevaitengesa doro zvisiri pamutemo. Uye munoziva kuti mumwe nomumwe wenyu anozviziva. Munoziva mhando yezita rataive naro kuno. Vanhu vaisataura nesu mumugwagwa. Ndaienda kudhorobha ndotanga kutaura nomumwe munhu. Hapana aitaura neni kunze kwokunge patoshayikwa mumwe munhu aivepo. Vaitaura neni, mumwe munhu akauya vaindisiya. Zvino ndaimira ipapo ndochema. Kwete izvi hazvisizvo. Hazvingadaro. Izvi zvakaipa. Asi rimwe zuva ndakauya muupo hwaMwari. Vakandishandura uye vakandiita imwe mhando yemwanakomana. Nyasha dzavo dzakandiunza muupo hwavo. Handina kumbobvira ndada kuhusiya. Ndanga ndiri muno zvino kwemakore 30 neanoraudzira. Handidi kuhusiya. Ndine chirimbo chekuti ndichagara ndirimo. Kunyange rufu pacharo haruzombondiparadzanisa neupo hwavo. Kwete, ndichava nahwo nokusingaperi. Pandakaona upo hwavo kekutanga, ndakachema saIsaya ndine nhamo. Vakabva vanibata nenyasha dzavo. Ndakava munhu akashanduka. Kamambara kaisimbobuda kunze kuno kuenderera nezvimwe zvese kakashanduka. Uye kubva ipapo ndakanga ndiri mwana wavo. Kubva ipapo ndakashuvira kupa upenyu hwangu hwese kushumiro yavo. Ndinongoshuva chete kuti dai ndaive nezvimwe zvezviuru 10 zvehumwe upenyu hwekuvapa. Uhu hwave kusakara kwazvo zvino. Makore 53 apfuura. Angava 33 awo akanga ari, kana kuti 32 awo akanga ari muevhangeri. Ndinoshuva kuti dai ndaive nechimwe chiuru chandaigona kushandisa. Sei, pandakangopinda muupo hwavo ndokucherechedza kuti paiva nemumwe munhu aida vasingadike. Paiva nemumwe munhu aindida pasina mumwe munhu akazviita. Paiva nemumwe munhu aiva nehanya neni pasina mumwe munhu aiva nehanya. Ndakambundira muchinjikwa wake ndikaumbundira kwandiri, uye ini naye tikava mumwe ipapo. Uye kubva ipapo zvichienda mberi ndakamuda. Akatindivadza chipfuwa changu nemwoyo wangu neropa rake, nekundibata nekundiregerera zvivi zvangu. Uye ndinofara manheru ano kuva mumwe wevake. Handifi ndakashuvira kubva munzvimbo ino yedenga, kunyange muedza akaedza kazhinji kundinyengetedza. Asi ndakachengeteka muimba yaMwari, uye ndinofara murudo rwavo nenyasha, uye ndiri kugara kudivi rehareruya. Ini zvangu zvinoita kuti mwoyo wangu ufare. Ndiri kuvakurudzira kumunhu wese akaneta. Ndiri kuvakurudzira kwauri iwe usina tariro, iwe usina kumbova muupo hwavo. Chinhu choga chaunofanira kuita kureurura zvivi zvako wocherechedza kuti wakakanganisa. Uye Mwari vane mutumwa iyeye akagadzwa manheru ano, anonzi Mweya Mutsvene. Achabvisa zvivi zvako zvose. Zvino uchadanidzira kuti Ishe ndiri pano, nditumei. Zvino uchasimudza maoko ako uye woimba kuti ndichamurumbidza, ndichamurumbidza. Rumbidzai Gwayana rakabayirwa vatadzi. Mupei mbiri imi vanhu mose, nokuti ropa rake rakasuka gwapa roga roga. Ndinomuda, haudaro here? Kugara muupo hwake. Ndauya papuripiti pano mangwanani ano ndichinzwa kuipirwa kwazvo uye ndichirwara zvikuru. Kubva ndakanga ndiri zasi kuKentucky vhiki rapfuura nedzimwe shamwari dzangu dzipedyo dzakagara muno. Zvokuti dai ndakagara zasi ikoko kwenguva refu, vaizondiuraya. Chokwadi vaizodaro, nemutsa. Vamwe vevabiki vepamusoro-soro vandati ndamboziva muupenyu hwangu, zvino pandaiti kana ndakwana ndagutisa. Hama Branham, mungadewo here zvimwe zveizvi? Zvino zvakangonaka kwazvo ndongoedza kuzvidzikisa. Ndakagutisa zvokuti ndaitadza kana kupfakanyika. Ndaitadza kurara. Zvino ndaimuka nombofamba-famba kwechinguva. Zvino ndanga ndisiri kunyatsonzwa zvakanaka pandapinda muno mangwanani ano. Asi kamwe chete pandapinda muupo hwake, zvabva zvaringana. Zvaringana. Zvese zvabva zvapera ipapo. Ndizvozvo. Oh, kugara muupo hwake.
Sinner, give him.
Ngatikotamisei misoro yedu zvino. Zvino kana uri muno manheru ano uye ndinoziva upo hwake huri pano, ndakamirawo munguva yapfuura kune musikana mudiki weChurch of God. Ndasundwa nemweya mutsvene pandanga ndichinamatira mwana mudiki iyeye. Vabereki vacho vanga vauya vachibva zasi kunzvimbo yemusasa yeAnderson Church of God. Zvino mutariri weikoko achiziva mwana, vana chiremba vakati aigona ari kuzofa pakarepo nekenza yemuropa. Musikana mudiki mudiki anotapira ari kumatanho ake kupedzisira. Zvino adzoka imomo ndokutambanudza ruoko rwake rudiki kwandiri, rwose rwakazvimba netsono nezvimwe zvakavemo marwuri uye rwuri bruu. Ndatarisa paari ndikaona chiratidzo. Vabereki vakanga vachangoverenga bhuku kunze uko, hapana chavaiziva nezvazvo. Mutariri mukuru wepamusasa kumusoro ikoko akavaudza akati, hunzai mwana zasi kuno, vanga vachida kudzoka kana tave neshumiro yekunamatira vanorwara. Ini ndikati, uyai nemwana izvozvi. Ndanzwa kutungamirirwa. Pandanga ndakamira imomo chaimo, Mweya Mutsvene wadzokera kumashure chaiko ndokuburitsa nhoroondo yemwana. Ukataura zvese kuti zvakaitika sei, zvavakanga vaita. Ukataura vavariro yemusikana mudiki yaive kuridza piano. Zvino amai vavo vatongopotsa varidza mhere, uye baba ivavo vakati ndicho chokwadi chamwari. Vakagara imo mumotokari izvozvi vachizviteerera. Vatadza kupinda, vakagara kunze ikoko vachizviteerera. Zvino hauya chidzitiro chikuru chemumvuri wakarembera pamusoro pemwana. Ini ndikati, Satani wakundwa, hamuremekedzi munhu Mwari. Uye nesimba rerumuko rwenyu uye semuranda wenyu ndinodzinga dhimoni iri kubva mumwana. Chiedza chikuru chapenya pamusoro pake zvabva zvapera. Amen. Chokwadi, vakakodzera rumbidzo yose. Vanoziva zvinhu zvose, vanoziva mwoyo wako, uye unoziva zvauri kufunga. Vanodarowo zvakare. Kana paine chivi chidiki chakarembera pauri manheru ano, uye haungade kuenda muupo hwamwari uinacho pauri, ungasimudzazve here ruoko rwako woti, hama Branham, ndinamatireiwo, ndinoda kuva muupo hwavo nezuva iroro ndisina mhosva. Mwari vakuropafadzei. Maoko mazhinji Mwari vanoruona muupo hwavo. Zvino ndichakuudza zvaunoita. Zvino chinyatsoteerera. Ita sezvakaitwa naDhavhidhi. Isa Ishe mberi kwako iko zvino. Isa Ishe pakati pako nechivi ichocho, chero zviri chivi ichocho chidiki chinokushungurudza. Kungava kunyepa, kungava kuba, kungava kufunga zvakaipa, dzingava hasha, kungava kunwa, kungava kuputa, kungava kubheja, handizivi kuti chii, rungava ruchiva, chingava chero chinhu. Handizivi kuti chii, chero zvazvingava, Isa Ishe mberi kwako, uye zvakare mwoyo wako uchafara, uye nyama yako ichazorora mutariro, nokuti unoziva kuti Kristu akavimbisa kuti aizomutsa zvakare mumazuva ekupedzisera. Paanouya, tichauya mumufananidzo wake. Haungazviitewo here zvino tichinamata? Baba vekudenga, maridzo yakagurwa-gurwa nemuranda akaneta akarukutika, asi ndichingofunga nezvenyaya yekugara muupo hwaMwari. Uye tinoona manheru ano runziro yazvakaita pavarume vatsvene kuuya muupo hwenyu, runziro yazvakaita pavari
vakuru vakare vaprofita vakuru vane simba vakagadzwa namwari uye vakatumwa kunoparidza shoko uye zvakadaro wosangana navo chiso nechiso wowira pasi semunhu akafa ko tichaita sei nezuva iroro ishe tafungisisa nezvazvo tanga tiri kuzvifunga mamwe maoko makumi mana kana makumi mashanu anga achizvifunga ishe nokuti vangosimudza maoko iwayo kana mwoyo iri pasi peruoko vanga vachifunga nezvekusangana naye kubva patanga tichitaura vaizoita sei kana vaifanira kusangana naye maoko angu ishe akasimuka ndichaitei zvino baba ndine zvinhu zvakawanda zvandinokanganisa ndangobva kureurura chivi changu mangwanani ano pamberi pechechi sekuchireurura kwandakaita kwamuri pamusoro pegomo mamwe mangwanani apo kwaivhuvhuta uye kuchidonha chando uye kumusoro ikoko pamusoro pegomo kuti ndakachema sei uye ndikakukumbirai kuti mundiregerere nokuda kweupenzi hwangu uye ndaizeza sei kuuya pamberi pehama dzangu avo vamwe vavo vanonditora semushumiri ari muprofita wenyu uye ishe ndaive ndichivenga kuuya pamberi pavo sei uye kuti ndivaudze nezvechiito cheupenzi chekuti ndingaita sei chinhu chakadaro asi mwari zvakanakira mweya wangu kuti ndireurire zvivi zvangu ndirege kuzvivanza saka kuva ndakatendeka kwamuri uye nepamberi pevanhu chaipo ndazvireurura ishe ndakakanganisa zvachose ndinonamata kuti mundiregererewo uye zvakare baba ndanga ndichinonokera nezvenyu kukushumirai nguva zhinji pamwe ndingadai ndakatora nguva refu apo pandisina kuzviita baba ndinoreurura zvivi zvangu ndinoda mutumwa wamwari kuti andichenese kubva kwazviri neropa rajesu mamwe maoko asimudzwa manhero ano vamwe vavo pamwe havasati vambokumbira ruregerero asi ndine chokwadi chechinhu chimwe chete ichi kana tikareurura zvivi zvedu mwari vachazvidzima zvoiswa mugungwa rekanganwiro uye havazombozvirangariri zvachose uye baba ndichireururawo zvangu pamusoro pekusazvibata pamberi pevanhu ivavo handina kuzvibata semuranda wakristu handina ndaitya kuti munhu aigona kunditsamwira uye ndichifunga kuti ndakanga ndisingadi kurwadzisa manzwiro ake asi handina kufunga zvandaiita kwamuri ishe uye zvino ndinonamata kuti mundiregerere uye zvino baba ndinoziva kuti kana ndikakumbira ruregerero ndinowana kuregererwa uye makazviisa mugungwa rekanganwiro uye hamuzozvirangariri zvakare mwari ndinotenda nokuda kwazvo uye ndinonamata kuti muchaita kuti munhu wose ari pano ane chivi chivi chinoshungurudza chechero chinhu chiri mberi kwavo dai vachibvisa uye vaisa ishe mberi kwavo sezvakaita dhavhidhi pari zvino tinochema ndine nhamo nekuti ndaona kubwinya kwamwari ndiri murume ane miromo ine tsvina kana mudzimai kana musikana ane miromo ine tsvina mukomana kana chimwe chinhu chero zvatingave hatina kuchena uye tinokumbira ropa rajesu kristu chibayiro chakapiwa kutichenesa kubva kuchivi chose kuti tigogara muupo hwake ngatibve pano manheru ano nemwoyo yedu ichifara uye nenyama yedu yakazorora mutariro tichiziva izvi kuti kana jesu azouya tichamutswa pamwe chete naye mumufananidzo wake uye tichasangana naye mumhepo mukubvutwa kana kuverenga nenhenda shure kwazopera tinoona zera rechechi rechinomwe rakatopedza kuverengwa kare uye tagadzirira zvino kusimuka tinonamata mwari kuti imi musati mavhara mukova kana paine mumwe pano manheru ano asina kumbopinda dai vakakurumidza kupinda nekuchimbidza chaiko nokuti tinonzwa kuti musuwo wetsitsi uri pakati petsitsi nekutongwa wave kuvharwa avo vagamuchira tsitsi vachapinda avo vasingapindi vachawana kutongwa mwari vanovhara musuwo dai pakasava nemusuwo unovharwa manheru ano kune mumwe nemumwe wevatadzi vari kureurura ava dai tose tawanirwa ruregerero netsitsi muzita rajesu kristu uye zvino baba kune vanorwara nevanotambudzwa kune avo vanoshaya ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzigovapa zvose zvavanoshayiwa dai vakapinda muna kristu muupo hwake isai kristu kristu chipikirwa akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwangu zvinova zvivi zvangu nemavanga ake ndakaporeswa zvino ndinoisa ishe mberi kweurwere hwangu vari kuruoko rwangu rworudyi uye handizozungunutswi zvino ndinofambira mberi ndisingatyi ndichipupura kuti ndaporeswa namavanga ake ndakaporeswa zviite ishe kune mumwe nomumwe wavo uye tinoziva kuti kana tikapupura nemwoyo yedu uye kana nemiromo yedu uye totenda mumwoyo yedu zvino tinova nechishuwo chedu makati paunotaura chero chinhu uchitenda kuti chinoitika unogona kuva nezvawataura tinozvitenda baba uye tinotenda kuti muchatichenesa kubva kuzvivi zvedu zvose nokupodza urwere hwedu hwose uye tipeiwo nyasha ishe dzekuti tikushumirei ivai nevanhu ava vazhinji vava vachafamba mumigwagwa ine rima manheru ano vazhinji vava vachafamba mamaira akawanda musarega chero chinhu chichiitika kwavari ishe vanouya vachibva nemunyika mose kuti vagare pano vachiteerera kuverenga nenhenda shure kuti vaone kuti tiri pedyo sei nenguva yekupedzisira zvino ndavakumbira kuti vaende vachiisa mwari mberi kwavo nguva dzose mberi kwavo pamberi pechero chinhu chipi zvacho vasati vapinda parwendo rwavo vasati vafamba vasati kwavo vasati vamuka mushure mekunge vaenda kunorara nguva dzose vasati varara chero kwakungava vaise mwari pakutanga nokuti vari kuroko rwangu rworudyi uye haningazungunutswi zvino mwoyo yavo ngaifare kuziva kuti vawana zvavakumbira nokuti mwari vakazvivimbisa uye nyama yavo ichazorora mutariro zviite ishe nokuti tazvikumbira muzita rajesu kristu amen Zvino unotenda here kuti waisa ishe pakati pako nechivi chako pakati pako neurwere hwako pakati pako nekutadza kwako pakati pako nenzira dzako Jehovha vari mberi kwangu nguva dzose uye ndiri muupo hwavo nguva inotevera yandinotanga kubatidza mudzanga ishe vari mberi kwangu nguva inotevera yandinotanga kuchiva ishe vari mberi kwangu nguva inotevera yandinotanga kutaura chero chinhu chakaipa ishe vari mberi kwangu nguva inotevera yandinotanga kutaura chinhu chakaipa ishe vari mberi kwangu uye handingazungunutswi amen ndichagara muupo hwavo zuva rega rega nekubata kwangu zuva rega rega nehurukuro yangu ndichafamba sekunge ishe vari mberi kwangu nokuti manheru ano ndavaisa mberi kwangu handingazungunutswi unovada here zvino ngatisimukei zvino ndiri kungonzwa zvakanaka kwazvo ndinongonzwa sekuti handidi kuenda kumba uye munoziva kuti anenge maminitsi makumi maviri nemashanu chete kusvika pana 9 ndakurumidza nemaawa anenge maviri hazvishamisi here ini zvangu asi zvino apo tichienda ngatirangarirei tinofanira kutora zita rajesu pamwe nesu senhoo kubva pamiteyo yose uye kana miedzo yaungana yakatikomberedza yoedza kutidzivisa kuti tizvirangarire chingofema zita dzvene iroro mumunamato vangane vanofadzwa nemufundisi wedu hama nevo hamutendi here kuna ishe nokuda kwemurume akanaka akatendeseka wemazuva ose anotenda evhangeri uye vari kuita basa rakanaka kwazvo nekuteerera mirayiro yamwari nekuparidza shoko nekuchengetedza upo hukuru uhu hwemweya muchechi nguva dzose rangarirai ndauya zasi kumahombekombe wekumabvazuva ndikayambukira kumaodzanyemba nokukwidza nokumahombekombe wekumadokero nekupfuura nemucanada zvino handisati ndambosangana nechechi imwe inova yemweya sechechi ino iripo pano vave kumagumo hongu kungave kupengereka kana kungoenderera nezvemanyawi kana kuti vave kutonhora zvikuru havagone kuzungunudzwa ndizvo zvoga zvino munodanana here kwazisanai maoko mumwe nomumwe uye muti ishe ngavarumbidzwe ishe ngavarumbidzwe ishe ngavarumbidzwe ishe ngavarumbidzwe ishe ngavarumbidzwe hanzvadzi ishe ngavarumbidzwe ndafara kuti manga muri pano hama ishe ngavarumbidzwe hanzvadzi mwari vakuropafadzei zvakanaka mwari vakuropafadzei tichadaro mwari vakuropafadzei ndinoziva zvamunoda mwari vakuropafadzei mwari vakuropafadzei Ngatikotamisei misoro yedu zvino zvinyoronyoro ngatisazvikanganwei zvino ngatiimbei ndima iyoyo zvakare
What do you do? Just breathe that holy name. For the Lord is before my face. I shall not be moved.
Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet. Oh, power and joy.
Hama Neville.